sanonoka zvirikuitika muZimbabwe zvinoshamisa. Zuru nezuru kumaruzevha kumadhorobha vakubuda zvinokatyamadza nekuti nguva yeshanduko yasvika. Zvataona paruwangwe kunyanga noti vanhu aive mavhu nemarara. Mazera ese, madzimai, varume, vana vechidiki vakigura vese vanga vakaungana paruwangwe vachinzwa mashoko eshanduko anga achibva kuna purezidhendi wechidiki vachamisa.
Munoona sekuti vanhu ava vane chido chaicho chaicho here, vachauya kuzovhota here, kana kuti nda vanhu vanongouya nokuti vanonzwa kuti vachamisa variko vanenge vachida kungoonawo zviri kuitwa nevamwe vanhu?
Ndinoda kuti tanonoka zvaakuitika rwendo runo nenyaya yekuti vanhu vakaregesa kutanga vhota zvirwanyowani last year pachirongwa chedvr. Vanhu vatakuona zvasiyana nezvekudhara. Mazuva ano vanhu vaakuuya vazhinji vacho vanenge vanhu vatori regesa to vote. Zvasiyana nekare paingouyawo vanhu nekuti vhota zvirorari regara riringoipo angarara angogara riripo. Asi izvezvi tiri kuona vanhu vazhinji vacho vari vanhu vakaregesa nekuti vatungamiri vedu vari kuita mukana wavanozombobvunza kuti pane gungano riri pano vakaregesa kuvhota vangani. Hatiri kuona zvishamiso chaizvo. Saka tiri kuzviwimba nekuti ini kwandinotobvawo nekwandinoswera ndiri kungotongana nevanhu vari regesa to vote. Vanhu vangononokerwa nemusi wacho wekuti vaise vatamisa pachigaro.
Chinonyanya kukurudzirwa nevanhu kuti bato renyu riite chii pamarali esaya?
Ya, tingati vanhu vazhinji vari kunyanya kusimbaradza nyaya yekuti kuzeki iko kungakunyatsoongororwa nekuti muZimbabwe muchakangozara fungidziro yekuti zeki yedu haina kuchena. Vanhu vachinzwa nyaya yekuti kune masoja, kune maCIO vari kupindira mune zvematongerwo enyika, vari kupindira mukubatwa kwezeki. Vanhu vari kuti vatungamiri kutarisisa ipapo so that zvinobuda zvizotadze kuenderana nezviri kutarisirwa nevanhu. Bozino vanhu vakuziva kuti hapana zviri kupakerwa sarudzo yakachena, hapana kana mukana mudiki diki zvavo nekuti vanhu PF ihwine. Saka ndozviri kunyanya kuchema vanhuti mareforms ngaongororwe. Vanhu vachiri kubvunzwa zvemasiriro nhamba zvinovasingabatsiri zvazvo kune vari kuzvibvunza kusiya kwekuda kuedza kuti vanhu vachiyidzirwe. Saka vanhu vari kuti izvozvo ngapaongororwe zvakaroti matraditional leaders varegedze kuchiyidzira vanhu kana kushandisa chitafu sechombo chezvematongerwo enyika. Toda kuti vanhu vazive kuti masiriro nhamba haasiri vaanovhota. Masiriro nhamba kutorwa siriro nhamba zvireva kuti vauchavhotera paakutozivikanwa. Toda kuti shoko rinyatso kushambadzwa kuitira kuti vanhu vakatotorerwa masiriro nhamba kudhara vasafungidzire kuti hazvisina basa kuvhota nekuti vamwe vanogona kutyiswa kusvika pekuti aidza vachazovhotera zano nekutya oro kutoregedza kuvhota kwacho vachiti patinovhotera pacho panozivikanwa. Saka doti shoko iri rirambe richiziviswa vanhu kuti hazvina zvazvinobatsira kutora siriro nhamba yemunhu.
Musangano unotevera muchaita kupi?
Muno mumanikalendi zvatakuzvaita zvekuti Zimbabwe yese tatobata wikendi yega yega maalliance principals edu anenge achikushwa kuti aparidze shoko yeshanduko. Zvandiri kuziva ndezvekuti next weekend mumanikalendi nekuti isu kumanikalendi takapiwa wabiti ndiwo tinenge tichifamba nawo kazhinji. Tinenge tiri kubhuhera kupa murambinda chaipo chaipo kumusha kwababa Tsvangirai kuti tiratidze mhuri ikoko kuti zvatakasiyirwa navatsvangirai tichiri kuzviita nemazvo. Ndinofungidzira zvakare kuti sondo rinouya iroro musi wesande vanhu vangangosangana pamutaza patasa paivaziva kuti papi chaipo utungamiriri huchiri mukati mekuronga. Asi chiri pachena ndechekuti chipima cheshanduko chaakutofamba hachisi kumira. Next week vana veshanduko vanongoisangana nemamwe mashoko kubva kuvatungamiriri kuitira kuti moto wacho ubva wangobvira nyika yacho yese.